kuna vamwe vanhu vakawanda achingari chinhu chekutaura nezvacho kuti vakwanisa kusungirira dhora padivi kuti vachengetedze. Asi kumadzimai akawanda ekumaruwa ekulilima nekumangwe, nyaya yekuti vari kukwanisa kuchengeta mari shoma yakadaro muzvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari inyaya iri kuvafadza zvikuru. Ambuya Olika Mahoko, mugari wekutekwani village, kana kuti Ward 21 kuvulilima, uye nhengo yeZenzeleni Self-Help Group. Ambuya Mahoko vanoti vasati vaine nhengo yechikwata chekuchengetedza nekukweretesa mari, vairarama upenyu hwainetsa sezvo murume wavo ari pamudyandigere. Asi vanoti vaiokwanisa kubatsirawo murume wavo mukuriritira mhuri yavo kusanganisira vazukuru vavo.
Pakutanga ndisina chandinoita, ndichingova munhu kugere pamba ndisina zvandinokwanisa kuita. Iye zvino ndichinda kuna kugogerera ndokwanisawo kuwana mari. Murume wangu achasevenza uripo pamba koga tobetserana nomurume wangu. Zenzeleni kugogerera inondibetsera pakuti tobetserana tose nababa pazvose zvatinenge tichishayikwa nenivo nayo dhora ndinovauya nayo ndinovauya ndichiisa tibetsera vazukuru vedu kuendesa kuchikoro.
Chikwata cheZenzeleni nechimwe chezvikwata zvekuchengetedza nekukweretesa mari zviri mumaruwa eBulilima neMangwe zvakaumwa nerubatsiro kubva kusangano reCommunity Foundation for the Western Region. Nzvimbo dzeBulilima neMangwe dziri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha rePlumtree mudunhu reMatireland South. Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda dziri mudunhu iri, mumaruwa aya hakuna mvura yakawanda uye kunopisa zvekuti vanhu vemunzvimbo iyi vanorarama nekurima munga nemapfunde. Misha yakawanda yemunzvimbo iyi inotungamirwa nevanhukadzi sezvo vanhurume vakawanda vachiwanza kuve vari kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa kwavanenge vachitsvaga raramo. Mumwezve mugari wekutekwani muzvare yeukaizirebwa vanoti kuve muchikwata chinochengetedza mari kwakavabatsira kuti vavhurike pfungwa vakwanise kuita zvinhu zvakasiyana-siyana pakuzviriritira.
Upenyu hwachinja kubva pandakajoina eSafeWeb Group. Nokuti ndandisingazivi kubuda mumba mangu ndichienda kunokumbira chero souti. Ndaiona sokuti kana ndikabuda mumba mangu ndichinokumbira souti kuno mumwe munhu ndee ndichizviyeisa. Iko zvino ndakugona kugara nemakeloani wangu ndichienda kunokumbidzana naye chandisina. Plus ndanga ndisingagoni kubuda mumba mangu kunotengesa zvimwe zvinhu. Iko zvino ndakutengesa kana huku dzangu tinopfuwa huku ndichitengesa nenyaya yeSelf-Help Group.
Chirongwa cheBulilima neMangwe chine zvinhanho zviviri, chinoti cheSelf-Help Group, kwozoita chepamusoro chinonzi Cluster Level Association, icho chinobatanidza zvikwata zvemaSelf-Help Group. Muzvare Zirebwa, avo vari mutoenda mberi Cluster Level Association, vanoti basa guru rechikamu ichi nderekuona kuti zvikwata zvidiki hazvife.
Takatanga tiri magrupu, tinosevha mari kumagrupu. Tasevha zimari kumagroups tinovorekisana. So takaona kuti tachikura manje kumagroups. Ndobva tachinda kunoumba inonzi cluster. Cluster iyi takaiumba kuti tisangane tese tiri ma self-help group kuti tibetserane pana maproblems atinosangana nawo kumagroups laana madoko. Tinosangana every month. Tinosanganidza mbono yatinosangana naye kumagroup, tinosangana namaproblems. Ndiwo atinosvika tichigara pasi tichitaura tese kuti chamunokoniwa tinobatsirana takaisa musoro pamwe chete tiri ipapo pacluster. Kana vane problem yekuti kumba vasevhi mari dzavo dzezvakanaka, tinotumira mamwe mamemba ecluster maviri achienda kunovabatsira.
Amai Florence Chikwane vekuSilima Village kana kuti Ward 13 kuMangwe kwakare vanoti zvikwata zvecluster level association zvakananganawo nekubatsira vamwe vanhu vose vemunharaunda kunyange vasiri muzvikwata izvi uye kubatsira kuunza budiriro.
KuSelf-Help tinenge tichitarisa nhamo yako mumba mako. Takucluster totarisa nhamo yako nenharaunda yako. Saka takakwanisa kuti cluster tikatarisa tikaona kuti dambudziko ratinaro kuvillage redu nderei. Takukwanisa kuti titarise munharaunda imwe misha yainenge ine machildhood families. Tokwanisa kuvatengera chikafu. Nherera tinodzipinza futi muchikoro nekuvapa chikafu. Tobatsirana kuvarimira nherera idzodzo machildhood family iwawo. Tikaningirikana tikavhuna tokwanisa kuvapawo chikafu chacho ichocho.
Munguva pfupi yapfuura veCommunity Foundation for the Western Region vakapa churu chimwe chemadhora kumadzimai ekuChichi Village kana kuti Ward 7 kuti vatangewo homwe yavo. Kusvika pari zvino zvikwata zvose zvekuchengetedza mari muBulilima neMangwe zvine mari inopfuura zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvemadhora uye kanzura weWard 14 varivo munyori wehomwe yemari iyi vapakamisa Swanda vanoti tarisiro yavo kuti homwe iyi ichange yakura kusvika pamamiriyoni gumi emadhora mukati memakore gumi. Vanoti mari iyi ichange ichishandiswa muzvirongwa zvinosimudzira nharaunda zvakadai sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki pamwe nezvikoro. Chipanga Mazano, Musangano Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Mchichwa, vachitaura vakazvimirira, vanoti zvirongwa zvekuchengeta nekukweretesa mari, zvinobatsira chose mukusimudzira upenyu hwevanhu.
Mikando yakanaka inokurudzira vanhu kuti vaite yatinoti saving culture. Inoita kuti vaunganidze mari, vachengete mari yavachazoshandisa kutenga zvavanonga vakatarira kana kuti zvavanonga vachishuwira. Izvi zvakanaka, zvasiyana nekutora chikwereti chinozoda kubhadharwa chane interest chawanda. Mikando inobatsira kuti vanhu vakwanise kuwana zvavanonga vakatarira nekuzvichengetera mari zvisina umwe munhu mukati anozoita kuti ubhadhare interest. Saka mikando iyi yakanaka, inoita kuti upenyu hwevanhu husimukire.
Murongi wemabasa Musangano Community Foundation for the Western Region, Muzvare Vudlendlovu, vanoti chirongwa chiri kuitwa nevanhu vekuvulilima nemangwe muenzaniso wakanaka unoratidza kuzvipira kwevamwe vanhu mukuzvisimudzira vasingamirire kungobatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira ega. Ndakamirira Studio 7 paChichi Township kuMangwe, ndini Taura Ishava.